Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu, chikunguru 1, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vanopfurwa vakafa mumigwagwa yeHarare apo vanga vachiratidzira. Zimbabwe Electoral Commission inoti ZANU PF yakunda musarudzo dzeNational Assembly. European Union inoti kunyangwe hazvo sarudzo dzaive murunyararo pane zvakawanda zvakavhiringidza sarudzo idzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa aridzira vanopikisa pfuti vanhu vaviri ndokupfurwa vachibva vafa. Izvi zvaitika panguva iyo vechidiki veMDC Alliance vanga vachiratidzira vachiti Zimbabwe Electoral Commission iri kushanda neZANU PF mukumbunyikidza chokwadi chezviri kubuda musarudzo. Mapurisa azobatsirwa nemauto kurwisa vanhu vanga vachiratidzira. Pfuti dzaswera dzichiridzwa muHarare varatidziri vachiita wakiti negonzo mumigwagwa yemuHarare. Mamwe mashoko atiri kutambira anoti vanhu vaurayiwa mumhirizhonga iyi vavavana kunyangwe hazvo tisina kukwanisa kunzwa kumapurisa. Mutori wedu wenhau ari muHarare Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Zviuru nezviuru zvevatsigiri veMDC Alliance zvapinda mudhorobha mangwanani mazvatanga kuratidzira zvichiti sarudzo dzemusi wemivhuro hadzina kubatwa zvakanaka neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Varatidziri ava vatema-tema motokari dzeZANU PF nematombo pamwe nekutema mahwindo epamuzinda weZANU PF pamwe neZEC.
Nyaya tikuchema nayo mukuru wangu handitika pakuchakutanga handitika mavotes edu handitika kuverengwa kwawo ari kuverengwa 7 apa takaverengwa 7 takati mwanyaverengwa na 10 kuri manheru azverengwa na 3 kuseni handitika ari kuverenga wacho ari kuverenga achidedera handitika achiita maerrors pakuverenga kwacho mavotes ekuchiredza handitanga kuverengwa sei emaharare pati ekumbarasa emaharare vari pati saka averengwa
why chema one chimkombe
population ekuchiredza is 24,000 but mama votes ari kunzi 35,000 vanhu vacho vari kubva kupi
Maverenga dzimberi
ende haukamuri mama elections ekuchiredza aritanga kusvika epambara asati asvika epa dzeta asati asvika asati anonzo munanga agwarukunda
kusvika sei nekuchiredza hanzi niko Harare asati asvika imwe muri muHarare sei
elections nga mukoma wangu nyaya iripo ndeyekuti MDC ina ma V11 forms handini ina ma numbers awo avakasainirana pana agent wegavega MDC weZANU vanazvo ma number saka tiri kuvatadzisa kuti vaite zvinhu zviri transparent chiko
pasina chinguva mapurisa anga akapakatira zvombo abva atanga kuridza pfuti panze pemahofisi eZANU PF
and is actually aiming to dunk it up. Let's go behind the car. Let's go. The shooter behind the car.
Panga pachiridzwa pfuti pamahofisi eZANU PF vamwe varatidziri vaenda kwanga kuchiverengerwa mavhoti asi vazodzingwa nemapurisa avakandira hutsi hunokachidza pamwe nekuvaridzira pfuti mudenga. Varatidziri ava vabva vaparara nedhorobha rose vachiimba vachiti tinoda chamisa.
Yes.
hatina kwanisa kutaura ni mtauri wa mapurisa, amai Charity Charamba, kutinzwe divira vopanya iyi.
And he's actually aiming.
Don't get up.
Chikopokopo chemasoja chazenge chave kutenderero nepamusoro pevanhu vanga vachiratidzira uye masoja anonzi anga ave kurovawo vanhu kune mimwe migwagwa iri pakati pedhorobha. Varatidziri ava vanoti havasi kuzofa vakadzokera kudzimba dzavo. Kudzamara zvavanoti ndizvo zvechokwadi zvakabuda musarudzo zvaziviswa, kwete zviri kuziviswa nezek. Pataenda pamhepo, masoja pamwe nemapurisa anga akapakatira zvombo anga achimhanyisa vanga vachiratidzira ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tiri kunzwawo kuti vatsigiri veMDC Alliance vaungana mugweru vaine chinangwa chekuratidzira. Taurai shava, zvinhu zvakamira sei mugweru?
Mugweru vanhu vaswera makanyi mune runyararo, asi nguva dzekumanheru ano 6 dzichangochaya, vanhu vangozoerekana vakuona vechidiki vanogona kupfuura makumi mana vachiimba vachitenderera mumugwagwa mukuru uri pakati pedhorobha Robert Mugabe. Vanga vachinyanya kuimba vachitenderera pane chimwe chivakwa chinozivikanwa chichinzi Bobby Block, inove chiri pakati pedhorobha panosangana Robert Mugabe na Main Street. Izvo zvapa zvatyisa vanhu vakawanda, kunyanya vanotengesa mumigwagwa, zvekuti vazenge vakuita barara mhanya vachirongedza zvinhu zvavo vakutiza vakuenda kudzimba.
Tingati here kuratidzira kwavanga vachironga kukwabudirira sekutaurwa kwazviri kuitwa?
Ndinoona sekuti kwabudirira nekuti vaonekwa zveshuwa nevanhu vakawanda vabva kumahombekombe kwedhorobha vakambokwidza vakananga kunozi kunew government complex kunove kune mahofisi ezek provincial election command center yezek. Tanzwa kuti vanga vachionga kunoratidzira vari ipapo, asi havana kuzosvika, vanga vachingonyanya kutenderera vari pakati pedhorobha.
Ko, mapurisa emugweru apindirawo here mune zvanga zvichiitika izvi?
Kusvika pataenda pamhepo pari zvino tatisati taona mapurisa achipindira. Chatachingoona ndechekuti vanhu vakawanda vanga vakutiza mudhorobha vachitya kuti pangangoda kuzvitika mirishonga.
Tatenda Taurai Shava waita basa. Uyu nditaurai shava anga achitaura ari mugweru. Masangano ari kuongorora sarudzo munyika ari kupa pfungwa dzakasiyana siyana pamafambiro akaita sarudzo dzakaitwa nemusi wemuvhuro. Masangano akaita se-European Union uye mamwe ari kuAmerica akaita se-National Democratic Institute ne-International Republican Institute anoti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka kunyange hazvo munyika maive nerunyararo. EU inoti sarudzo idzi dzange dzakasangana nezvimhinga mupinyi zvakawanda kusanganisira kugunun'una nemabatirwo esarudzo neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, kutora divi kwenhepfenyuro dzehurumende, kutyichidzirwa kwevanhu uye kunonoka kubuda kwezvakabuda musarudzo. Masangano AIRI neNDI anoti kunyange vanhu vaitsvaga rutsigiro murunyararo kune nyaya dzekuchichidzirwa kwevanhu, kushandiswa kwechikwafu nezvirimwa, kutenga mavhoti nezvimwe, asi veSADC, veCOMESA neAfrican Union vanoti sarudzo dzakafamba zvakanaka kunyange paine zvimwe zvichemo. Muzinda weAmerica muZimbabwe wati vakuru vemapato ose vanofanira kukurudzira vatsigiri vavo kuti vasaite mhirizhonga. Vatiwo mauto anofanira kusashandisa chisimba chakanyanyisa mukudzivirira vanhu kuratidzira. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi, avo vati hapana mutsauko wakakura pane zviri kutaurwa nevanoongorora sarudzo.
Mukanatsoongorora zvabudiswa neEU neSADC nene EU neSADC kana kuti nyaya dzimwe taurwa dzatsoropodzwa neEU European Union dzabudavo muzvabudiswa neSADC vabudisa nyaya dzinosanganisira kuti zvekufambiswa kwemashoko zvezdc nevanotora nhau vachishanda pasi pehurumende hazvina kufambiswa zvakanaka vabudisawo zvimwe zvine chekuita nenyaya yekuti Zimbabwe Electoral Commission inenge isina kunyatsofambisa zvimwe zvinhu zvakanaka saka mukazvitarisa munogona kungova kuti nyaya zhinji dzabuda uko dzabudavo uko asi veeu nesadhaki muchaona kuti havana kuda kuzoshandisa yandingati language yakafanana neyashandiswa NDI kana ndingada kutsoropodza vanga vachiita zvekuti vari diplomatic asi mukatarira gwaro ravo muchaona kuti vari kubudisawo kuti pane zvimwe zvizhinji zvanga zvisina kuita zvakanaka sezvangoitwavo neveEU vataura veEU kuti pane zvimwewo zvinoyemurika zvakaitika asi pane zvizhinji zvinokanganisa mukanatsotarira zvabudiswa neSADC-EU muchaona kuti nyaya dzimwe dzinokanganisa dzabuda kwese
tichitarisa kuti sarudzo idza dzakatarisirwa nevakawanda zvikuru varida kutanga mabhizimisi munyika kuti kana dzaitwa vanokwanisa kushanda nehurumende inenge yasarudzwa munoona zvichiitika here izvi nemamiriro akaita zvinhu
pavane dambudziko vazuru zvekutoti zvetingataura zvemaripoti eEU neSADC nei tinangoti zvadirwa mvura zvavanga vachiti zvakanaka zvadirwa mvura nezvazoitika muguta reHarare mukatarira muchaona kuti mauto azopinda mutaundi kutaura kundezvindadzingirirwa kubva mutaundi masoja atoti vanhu budai mutaundi saka izvozvi hazvisati zvamboitika muzimbabwe zvaitika izvi takatarisana nesarudzo saka handizivivo kuti zvichaita chii nepacho panga pachiyemurika kunzi apa zvinenge zvafambiswa zvakanaka pachinzi muno runyararo kana mara izvozvi mauto aakusunda vanhu kubva mutaundi kuvadzingirira hamuchina runyararo
Apo zviri kubuda musarudzo dzeparamende zviri kuratidza kuti bato reZANU-PF ndiro rakunda musarudzo idzi nekuwana zvigaro zana nemakumi mana nezvishanu zvezvigaro mazana maviri negumi zvedare. Sachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo, Justice Priscilla Chigumba, vati vave kutarisira kuziva zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika mangwana. Regai tinzwe kuna Godwin, mutori wedu wenhau ari kuHarare. Godwin, kuverengwa kwesarudzo kwave papi?
Ndingati kwasara maconstituency maviri chete National Assembly saka Justice Chikumba vanga vachiti vatowana zvakabuda kubva musarudzo dzemba presidential kubva kumatunhu ese enyika asi vati havagoni kunge vachizivisa izvi vasati vagara pasi nemachief election agent evakwikwidzi vese kuti vange vachiita verification yemaresult saka vanga vachiti vasheedza ivo machief election agent aya ese kumuzinda wavo kuti vachizotanga kunge vachitarisa zvakabva kusarudzo vachitarisa mafomu aya anonzi mav11 panonyorwa mafinal result saka vanga vachiti vanotarisira kuti maybe kuda mangwana masikati asi vanga vachiti havakwanisi kunge vachibuda maresults iwavo kana pasina kutenderana nevanhu vakakwikwidza musarudzo.
Aha. Iko kukunda kwezanu pf semataurirwo azviri kuitwa kunorevei?
Vakawanda vatiri kutaura navo vanenge vasiri kufara nekukunda kwezanupiefu nekuti vanoona sokuti kuti varambe vachisangana nematambudziko avari kusangana navo pari zvino uye neavaisangana navo panguva yeutongo hwavamugabe saka ndingati zvichitevera kukunda kwakaita zanu mudunhu runo reHarare vanhu vakawanda vanga vachiona sokuti ndo zvichange zvichibuda kwese kumatunhu ese emunyika asi pavazotanga kuona maresults anobva kunzvimbo dzakaita sana macentral vana machis nekumwe zvabva zvavaudza mwoyo ndofunga ndozvakonzera kuti vanhu vange vachipinda mumugwagwa vachiratidza gunun'una vachiona sokuti sarudzo idzi dzakabirwa.
Pane here zvimwe zvingataridze sekuti kutaurwa kwezvichabuda pasarudzo yemutungamiri wenyika kunganonoke kubuda kupfuura panguva yazviri kutarisirwa?
hongu tinoona bato re MDC Alliance kutanga nezuro manerushayo rakatonyorera kuzekri chigununa nekusafamiswa kukaitwa zvimwe iwo mapepa andanchitaura yanonzi mav11 anotaura kuti vane chimwe chikanari chavakabata kunana mudzi north kunana murehwa vakatonyora tsamba vachigununa asi kusvika nanhasi chichemo chavo chachisati chatariswa uyewo tambotaura nemukuru wezeke Justice Chigumba vachiti kana vanenge vane zvichemo vanofanira kunomhanyara kumapurisa kana kuenda kumataredzi anoona nezvesarudzo inonzi electoral court because vanga vachiti kuuya kuzeki kana kuratidzira kuzeki hakuna zvakunobatsira nokuti havanongotarisawo asi hapana rubatsiro rwavanokwanisa kunge vachipa.
Tinotenda Godwin. Uyo ndi Godwin Mangunja, mutori wedu wenhau ari kuHarare.
Yechinoichi ziviso chakakosha pamusoro penhau dzedu dzemazuva ose makuseni kutanga nenguva dza 6 o'clock uye manheru nenguva dza 7 o'clock. Tichange tava kukupai nhau masikati kutanga nenguva dza 2 o'clock kusvika 5 o'clock. Kubva musi wa 30 Chikunguru kusvika musi wa 7 Nyamavhuvhu tichange tichiwanikwa pamasaisai anoti 909 kHz medium wave, 15295 kHz nepa 17820 kHz. Teererai Studio 7 nepfenyuro yenyu inotema isina kwayakarerekera ichikuzivisai nezvinenge zvabuda musarudzo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vana vanonzi vabatwa nechirwere cheEbola mudunhu rekumaodzanyemba muDemocratic Republic of Congo. Gavhuna weNorth Kivu vazivisa nezvechirwere ichi nhasi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaudza muchuchisi wenyika vaJeff Sessions kuti vamise urongwa huri kuitwa navaRobert Mueller wekuferefeta kupindira kweRussia musarudzo dzemuAmerica muna 2016. ZANU PF inoti icharamba ichitonga dunhu remasvingo zvichitevera kukunda kwarakaita musarudzo. Asi mapato anopikisa anoti ZANU PF yakashandisa chikafu sechombo munguva yesarudzo. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Sachigaro weZANU PF vaEzraro vaichadzamira vati vari kufara zvikuru nekukunda zvine mutsindo kwavakaita uye dunhu remasvingo richagara riri ravo kusvika madhongi amera nyanga.
Bembero dziri kuuya dzakakura zvikuru. Masvingo yagara iteritori yeZANU PF inogo area any opposition party. Saka tinoda kutenda mhuri yemasvingo nekuramba vakamira panzvimbo pavo nekuvhotera musangano wavo weZANU PF.
Vachadzamira vati ZANU PF ine rutsigiro rukuru mumasvingo sezvakabuda musarudzo apo yakatora zvigaro makumi maviri nezvishanu. MDC Alliance ikahwina chimwe chete pazvigaro makumi maviri nezvitanhatu zviri mudunhu. Asi vemasangano anopikisa vanoti kunyange hazvo sarudzo dzakange dzine runyararo, ZANU PF yakakunda kumaruwa nekuti yashandisa mbeu fertilizer pamwe nechikafu kuti iwane rutsigiro. VaDerek Charamba vari mukomiti inotungamira MDC team masvingo vanoti vanhu kumaro vakatyidzirwa uye vakatengewa nemari.
Ashupa kumareserva inyaya yekuti bato reZANU PF rakashandisa chikafu mafertilizer kutenga vanhu izvi zvakaita kuti vanhu vedu vazhinji vahle. Kubva zvenyaya yekuzodzi kwanzi kana mukavhuta zvakanaka mukadzokera ku 2008 year runoff year vanhu vakawanda vakavhunduka neshoko iroendi rakaitwa pakupedzisira kuti hatina kuzona mukana wekundoti inhema.
Mutauriri weNational People's Party vaJefferson Shitando vanoti mapato anopikisa akashandisirwa mari uye chikafu nembeu kune vanhu vekumaruwa vane nzara nekudaro vakazovhotera chero pavaisada.
Kumasvingo takatanga kuona nyaya yekuisa chipake chekuisa mbeu chekuisa fertilizer nguva tatarisana maelection izvi zvakaita kuti vanhu vazhinji vaone kuti hapana chokuita nokuti nzara yakaguma kumasvingo akafunga kuti zvingana nekuti zvadzidza pazvarupe saka bain ndiye akanyanyisa zvikuru kuti zve chimwe chechipindi kuti vanhu havana kuzwisisa nyaya yekuti paiira run off kuitika tetrefa wakugara vakasetwa vakatofunga kuti aa takagadzirirwa kutoti kana tikakutesa kuvhota zvakanaka toitwa zviya zviya masvingo munozikamwa kuti makaurawa vanhu vakawanda masvingo senzara makasowa nanamapurisa kuna nemapuranga kumwenezi saka nzvimbo dzose dzakavhiwa idzodzo saka vanhu vanoziva kuti kana vachedza run off kunouya masocha
asi vachatsamira varamba mashoko ekuti bato ravo raityidzira vagari uye raishandisa mbeu nechikafu pamwe nemari yehurumende kukwedza rutsigiro vachiti mapato akakundwa ari kutsvaga uroyi pafiiwa vanoona nezvekufambisa kwemabasa mucommunity tolerance and reconciliation development kana kuti COTRAD vazivanai muzorodzi vati runyararo rwaiveko asi pane zvinji zvaiitika zvakakanganisa mapato anopikisa
sarudzo dzanga dzine runyararo chose asi hazvireve kuti panga pasina zvanga zviitika panga pane kumbunyikidzwa kwekodzero dzavanhu tichipinda musarudzo pane mukomana unonzi Abel Mauchi wekwagutu uyo wakarohwa nekutyidzirwa kwavanhu kwemavota slips vachitonzi toda kuona serial number kupiwa kwavanhu chikafu mureserva chakafanana nerice chakafanana nefertilizer zvakafanana nekupiwa kwavari kuita futi mbeu munguva yechando isiri yokurima izvi zvinoita kuti mavhotsi arerekere kudivi rezanup f asi pambeu apa tinenge tichiona futi kuti mbeu iyi imari yevanhu vanobhadhara tax iri dambudziko rinowanikwa zvakare munana mwenezi munana chiredzi umo mabuda zviuru nezviuru zvemavhotsi ezanup f umo manga muchipiwa vanhu chikafu nezvinhu zvakasiyana siyana
asi mukuru wemabasa kuzimbabwe electoral commission masvingo vazexpodurai vati sarudzo dzakaitwa murunyararo uye vaikwikwidze vose vaine mikana yakaenzana ndakamira studio 7 masvingo ndini Kandri Maramba.
Mutori wedu wenhau Jonga Kandemiri ari muguta reHarare umo mataziviswa kuti maswera muine mhiri Jonga. Zvinhu zvakamira sei muHarare nai Jonga?
Ivanze ndikati pari zvino muHarare mumugwagwa hamusina vanhu. Mapurisa nemauto varimo vari kutoburitsa vanhu ndatenderera kumanheru kuno kusvika kuma 5 to 7 dzeZimbabwe time. Ndichida kuona kuti zvinhu zvakamira sei. Vari kutodzinga vanhu mapurisa nemauto. Ndazopfuura nepamugwagwa unonzi Kwame Nkrumah uri pakona Kwame Nkrumah naJulius Nyerere pane chivakwa chimwe chinotengesa chikafu ipapo mafafitera epo apwanywa. Kuchitiwo pamuzinda weMDC inotungamirwa naNelson Chamisa muna Nelson Mandela imomo pakamira mota dzemauto nedzemapurisa yatingati macanon guns emauto nedzemapurisa dzinodira mvura dziyai.
Tingati iko zvino mave kufambika here muguta?
Hamusi kutofambika nokuti vari kufamba kusanganisirawo neni nguva yandatenderera mapurisa nemauto vari kubva vatongokudzingai kuti budai budai havasi kuda vanhu mukati meguta.
Ko vatori venhau vari kubatwawo sei nemapurisa nemauto?
Masikati pamboita mhirizhonga ndopandaona mutori wenhau mumwe apwanyirwa kamera yake kana mushina wake wanga achishandisa. Kusanganisirawo nesu taatichingotiza nguva yadirwa hutunhu kachidza tiri muhicc isisi taatiri mukati mefenzi mumwe chete kudivi ranga rine mapurisa vachikandira vari kunze tiegasi tese tangokachidzwa nehuti ihwohwo tikazokwanisa kungobudawo pavhura mapurisa paavhurirwa gedhi kuti vange vachibuda vachienda kunze kuvanhu ikoko ndokukwanisa kutiza kwatazoitawo kuti tikwanise kubuda muhicc asi vakawanda vanga vangoramba vakavharirwa imomo zvisina basa kuti uri mutori wenhau here kana kuti hausi mutori wenhau.
Pane vambosungwawo here kana vakuvara mumhirizhonga yanga ichiitika yesei?
Vatori venhau hapana ndati ndanzwa kuti pane asungwa here kana kukuvara asi vanhuwo zvavo ndaona motokari yemauto yanga ichitenderera yanga iine vanhu vanga vakasungwa vanga vari motokari imomo neimwewo motokari yemapurisa yandazoona yanga iine vanhu mukati zvakare.
Aiwa tinotenda Jonga. Uyo ndiye Jonga Kandemiri mutori wedu wenhau anga achitaura ari parunhare ari kuHarare. Kune nzvimbo dziri kuratidza kuti kwakavhota vanhu vakawanda kupfuura vakanyoresa, uye mumwe muri kuratidza kuti vanhu vakanyoresa kuvhota kunzvimbo dzakasiyana-siyana, zvingangoreva kuti vaigona kuvhota kanopfuura kamwe chete. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni kuti tinzwe maonero avo.
Sokuziva kwenyu, isiwo seZimbabwe Election Support Network tisi vakavo kutanga kutaura kuti ongoro yedu yanga yakamirawo sei nezuro, patakasangana zvakare nepress tichivapa umboo kuti zvatanga taona zvanga zvakamira sei. Takatarisa maripoti ese abuda nhasi uno, ndingati mini takatarisa mukati mawo, ese ari kutaridza zvakanaka zvakaitwa neZimbabwe, zvakanaka zvakaitwa neZEC, achizotarisawo zvakare zvisina kunaka zvakaitwa nenyika yeZimbabwe kana negavhumendi yeZimbabwe maererano nemaelections iwawo, uyezve zvisinawo kunaka zvavakaongorora kuti zvakanga zvaitwa neZEC, zvavanofungidzira kuti zvaifanira kunge zvakabuda nedzimwe nzira. Tiri kuona kuti maripoti acho ese ane madindimbira maviri iwawo, ari kutanga achitaridza kuti zvipiko zvakanaka zvakaitwa. Tikatarisa vari kutaurirawo nyaya yevoter straw, kuti voter straw yedu inenge yatisiyanei nevoter straw ya2013, inenge yatinakei kupfuura ipapo.
Tiri kunzwawo vamwe vari kutaura taura vachiti mune dzimwe nzvimbo manga muchionekwa muine mavhoti akawanda kudarika evanhu vakanyoresa. Mati mambosanganawo nezvimwe zvimiro zvakadai here mamuri kutenderera muchiona zvazviri kuita?
Isu tichiri kutarisa maripoti edu ari kubva kumaobservers edu akasiyana-siyana, tichionawo kuti mune nzvimbo idzodzodzo dziri kuratidza kuti dzakavhotwa nevanhu vanowanda wakawanda, maobservers edu vanga vari paground vanochiwo kudi nazvo. Takatarisa mastatistics emaregistered voters peconstituency uyezve neavo vakazovhota.
Avo vanga vari sachigaro vesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vachitaura vari parunhare kuHarare neStudio 7. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kubuda musarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi zvakare. Vanhu vanopfurwa vakafa mumigwagwa yemuHarare apo vanga vachiratidzira. Zimbabwe Electoral Commission inoti ZANU-PF yakunda musarudzo dzeNational Assembly. European Union inoti kunyangwe hazvo sarudzo dzaive murunyararo, pane zvakawanda zvakavhiringidza sarudzo idzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani na6 AM, apo tinokuudzai zvinenge zvichibuda munyaya dzesarudzo. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina ntungamiri Nkomo achikupai chirongwa cheIsiNdebele.
soku isikati.